This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gunyana 29 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti yezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachibvunza America kuti chii chaicho chayakatadzirwa neZimbabwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika vokurudzira kuti vaMugabe vasiyane netsika yavo yekuchema-chema nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumawirira, asi iyo vachitadza kugadzirisa zvakamboita kuti zvirango izvi zvivepo. Chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzengochani chinopiwa mubayiro wehushingi panguva iyo vaMugabe vari kushoropodza ungochani kumusangano weUN General Assembly. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakamirira magwaro ekushanda pamwe nekugara zviri pamutemo muSouth Africa zvobatira uramaoko sezvo chirongwa ichi chiri kuvharwa mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakapa nhunha dzavo kunyika dzavakati dzinozvipa ukuru hwekubvundutsira pamwe nekumanikidza nyika dzisina masimba kutambira zvadzinoda idzo. Vachitaura kumusangano wechimakumanomwe weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York muno muAmerica, vaMugabe vakatora mukana uyu kushora ungochani uwo vakati huri kumanikidzwa kunyika dzisina masimba dzakaita seZimbabwe. Vakati weAmerica inofanirwa kubvisa zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika, vachiti zviri kuita kuti nyika itadze kusimukira. VaMugabe vakati weZimbabwe ine runyararo uye haidi hondo kanawo kupindira kweve kunze. Ngatinzwei mutoro wedu enhau Blessing Zulu uyo ari kuNew York kuti vanhu vari kuti kudii pamusoro pemashoko avaMugabe aya. Blessing, wakadii?
Aiwa, ndiripo Jonga.
Ungatudza kuti vanhu vari kuti nemashoko avaMugabe mushure mekunge vataura nezuro kumusangano?
Mashoko anenge akanyanyobatwa nevanhu vakawanda zvikuru vatungamiri venyika, mashoko avaMugabe pavaitsuka ivo ngochani vachiti havadi zveungochani, tiri kuona kuti mashoko aya atorwa nemapepanhau nevanoita zvekutepfenyura paterevhizheni kunyika dzakawanda, kunana India, kuno kuAmerica muNew York, kunana Britain vari kutaura nyaya imwe chete. Tichitarisawo bepanhau rakaita sere The Independent UK rekuBritain uko ranga richiti tichitarisa panyaya dzekutyora kodzero dzengochani, vaMugabe vari pakati pevamwe vatungamiri vanotungamira kuita izvi muAfrica. Tichitarisawo panyaya yekuti Africa inge ichivandudzwa, vatiri kutaura nawo kunoku vatori venhau nevamwewo vakuru vakuru venyika kubva kunyika dzakawanda dzemuAfrica vanoti vari kuwirirana nezvataurwa navaMugabe kuti United Nations General Assembly, United Nations Security Council inofanira kunge ichivandudzwa, kwete kuti nyika shanu chete dzirambe dziridzo dzine masimba akawandisa kudarika vamwe.
Tinoonawo kuti nhasi kune vatungamiri venyika vataura. Ndevapi waungati vataurawo zvinobatawo nyika dzakaita seZimbabwe?
Watingati mumwe musangano mukuru waitwa parutivi nhasi wanga uchitarisa iwo nyaya dzekurwisa vanopfurikidza mwero vakaita seISIL, vakaita seBoko Haram kuNigeria uko, vakaita seAlshabab kuSomalia uko. Chataurwa nevatungamiri ava kusanganisa vaBarack Obama mutungamiri wenyika yeAmerica vanga vari sachigaro, vataura ivo kuti vachapa mari kuAfrican Union sekuvimbisa kwavakamboita pamusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica neAmerica gore rapera, vachiti ivo vari kuda kuti vape Africa mari yekuti inge chirwisa nyaya dzine chekuita neuganda.
Ko panyaya yava mugabewo yekuti zvirango zvibviswe, pane zvawambonzwawo here zviri kutaurwawo kana nevangadai vaine ruzivo nehurumende yeAmerica kuti iri kutambirawo sei nyaya kanavo veZimbabwe vari kufambawo navo vamugabe?
VeZimbabwe vari kutsigira mashoko avamugabe aya kuti aiwa zvirango zvinofanira kubviswa, asi vakawanda vari kuti chiri kukanganisa upfumi hweZimbabwe inyaya yekuti pane uori huri kuitika muhurumende yavamugabe iyoyi, vachitadza kunge vachinyatsotonga zvakanaka zvopa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo.
Ko zvii zvingatarisirwawo nevana veZimbabwe nevamwewo kumusangano uyu zvasara zvaungati zvakakosha?
Chikuru chatingati chasara inyaya iyo yekurwisana neurombo munyika dzakasiyana-siyana. Inyaya iri kuenderera mberi nekuti nemugovera pakatambirwa chirongwa chiya cheSustainable Development Goals chekubvisa urombo muvanhu vakawanda, uye panyaya yavo yekuchenesa nharaunda yatigere, kana kuti pachitariswa nyaya yeclimate change kuti zvinhu hasina kumira zvakanaka kunze uko nenyaya yehutsi hunenge huchisvibisa mweya watinofema. Ukatarisawo tichienda kuZimbabwe kwedu uku kwakaita sekuna Harare, vana mukuvisi vazara zvino machemicals nedzimwe tsvina dzaakuita kuti kanzuru iomerwe nezvinhu. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutaurwawo izvozvo. Uye pari kuitwa urongwa hwekubatsira nyika dzakaita seZimbabwe dzisina magungwa kana kuti dziri landlocked.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nekuti pakurira kwauri kuita zviri kuitika kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly.
Tinotenda Jonga.
Uyo anga ari mutoro wedu wenhau Blessing Zulu ari kuNew York kumusangano weUN General Assembly. Sezvakanga zvichitarisirwa, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro havana kurasa madingindira avo avava kuzivikanwa navo ekushoropodza ungochani muZimbabwe, pamwe nekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zvibviswe pasina nhaurirano. Regai tinzwe zvizere kubva kune mutori wedu wenhau Sandra Nyaira.
Vachitaura pamusangano weUnited Nations General Assembly, vamugabe vakabata pane zvinhu zvakawanda zvinobata Africa sasachigaro weAfrican Union, asi havana kusiya dindingira ravo rekushora nyaya dzeungochani uye kushoropodza nyika dzakabudirira idzo vari kuti dzakatemera zvirango kunyika yeZimbabwe, izvo vanoti hazvisi pamutemo kuti vakwanise kuchinja hurumende yeZimbabwe. Vachidoma America nezita, vamugabe vakati havazive kuti chii chaicho chakaitwa neZimbabwe chakatsamwisa America kuti itemere Zimbabwe naivo vamugabe nevamwe vavo zvirango. Act 1. Vamugabe vakati Zimbabwe inoda kushanda nekudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka zvisinei kuti ihombe here kana kuti idiki, vachiti pari zvino Zimbabwe ine runyararo uye haidi hondo. Vamugabe vakashoropodzawo nyika dzakabudirira idzo vakati dziri kuzvipa ukuru hwepasi rose dzichisundira kuti nyika dzose dzitambire nyaya yeungochani. Act 2 Mugabe. Vachitanga kutaura vamugabe vakataura vakapfeka nguwani yavo sasachigaro weAfrican Union, vakati nyika dzemuAfrica nedzimwe dzichiri kubudirira hadzisi kufara kuti musangano wegore rino wauyazve asi pasina chiri kuitwa kuti zvido zvavo zvekuti United Nations Security Council neGeneral Assembly zvivandudzwe. Vamugabe avo vanoshoropodzwa vachinzi vanotyora kodzero dzevanhu munyika, zvinova zvimwe zvakaita kuti vatemerwe zvirango zveupfumi uye zvekurambidzwa kuenda kuEurope nedzimwe nyika, vakati nyika dzakabudirira dziri kushandisa nyaya yekodzero kumbunyikidza nyika diki dzisingawirirani nadzo. Act 3 Mugabe. Vamugabe vakapedza kutaura kwavo kuvatungamiriri vepasi rose vachiti Zimbabwe inoda runyararo asi haidi kuti vanhu vekunze vapindire munyaya dzayo. Vakatiwo havadi kushandurwa kweutungamiriri munyika zvichitungamirirwa neve.
Tinotenda zvikuru Sandra. Tichiri panyaya iyi, vamwe vanhu muZimbabwe varatidza maonero akasiyana-siyana pamashoko akatorwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York. Vamwe vanoti mashoko emutungamiri wenyika akanaka chose, asi vamwe vachiti ainge asina kunaka zvikuru sei pakushoropodza nyika dzinopa rubatsiro. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
vaelasto pangana ivano kuti vamugabe vakataura mashoko akanaka chose vachiti nyika dzepasi rese dzinofanira kuremekedzana.
Ya ndinofunga kuti vamugabe vakagona zvakanaka kutaura kuti nyika dzepasi rese dzakafanana takasikwa takafanana. Hapana nyika inofanira kufuila kuti isu tine simba kana kuti takakura kufuura imwe nyika.
Vamugabe vakati Zimbabwe haidi mari yekungopiwa pachena asi inoda rubatsiro rwekutanga mabhizimisi. Asi vamwewo vakaita sava Owen Hiwayo vanoti havana kufarira mashoko avo ekutsvukirira nyika dzinopa rubatsiro vachiti dzinoda kuvamanikidza kuita tsika dzavasingawirirani nadzo.
Kune dzimwe nyika dziri kupiwa aid asi hadzibvumi zvechingochani. Dziriko nyika dzitone mutemo yadzo kuti ngochani asi dziri kupiwa aid. Isusu kwedu kutaura ada kungoti vanhu tione kuti potsetsa pekuona kuti tifunge kuti nyaya yekuti tisapiwa aid nyaya yekuti takataura kuti hatidi chingochani handiyo. Ndopada kuti njengesa ipapo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaFortune Gwaze vaudzawo Studio 7 kuti mashoko avamugabe akange akanaka chose asi ivo vamugabe pachavo vanofanira kuita zvavaikurudzira kuti dzimwe nyika dziite.
Zvidai mashoko avakataura pastage yeUnited Nations zvavaishuvira kuti zviitwe zviri zvinhu zvavanoita ivo munyika mavo. Zvinhu zvakafanana nepeace, zvinhu zvakafanana nehuman rights, zvinhu zvakafanana nemasustainable development goals akaparurwa neUnited Nations kuti ndizvo zvinhu zvavanoshuvira kuti dai zvanga zvichiri kuitika munyika mavo.
Asi vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti vamugabe vangadai vakashandisa mukana uyu kutaura zvinhu zvinoita kuti dzimwe nyika dzisanyunyute.
Hazvingaiti kuti muti muri kukumbira mari muti imimi zvinodiwa nevanhu vari kupai mari hamuzvidiwo futi. Mufanira kukumbira muchinzwisa kuti kana maenda kumisangano yakaita seGeneral Assembly of United Nations mukuvisa nyika yenyu pamhene kuti vanhu vazive kuti chii chayakamirira and uye kuti vanhu vaone kuti vanobatsira sei nyika yenyu.
Muzvare Gladys Hlatshwayo ndevamwewo vati vamugabe vanofanira kushandisa mikana yakaita seUnited Nations kutura mashoko anoita kuti dzimwe nyika dzide kushanda neZimbabwe.
Sekutaurwa kunoitwa muZimbabwe kuti tiri mugore rezvidzidzo, taifungawo kuti president wedu vachange vadzidza. Nhamo yatabata kuyaura kwataita semaZimbabweans, taifungawo kuti zvichange zvadzidzisa mukuru wedu matauriro, zvikuru sei kana uri pamisangano mukuru mukuru yakadaro. Nekuti tinozokuona zvoenda nerwe seri, wakunoti tinokumbirawo mari mushure mukunge wanyadzisa ivo vari kufanira kunge vachikubatsira.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vamugabe vanofanira kusiyana nekatsika kekushoropodza nyika dzinopa rubatsiro sezvo Zimbabwe iri nyika inoda rutsigiro rukuru kubva kunyika nemasangano ekunze kuti imutsiridze upfumi hwayo.
Tiri panguva yakaoma, tiri parumana nzombe, tasvika panguva yekuti tiri kutarira ruboshwe nerurudyi kuti tikwanise kutsvaga shamwari dzingakwanisa kupinda kuti dzitibatsire kuno. Asi haisi nguva yekuti utange kushaudhana nevanhu vanogona kunge mangwana vachikupa rubatsiro, nokuti global community ine masenzero ainoita. Asi chimwe chinhu chisingaseenzeswe neglobal community chinhu chinonzi ruvengo, hate language nehate speech.
Vamugabe vanotarisirwa kudzoka kumusha nhasi mushure mekupinda musangano wechimakumanomwe weUnited Nations General Assembly uyo wakabuda nezvisungo zvitsva zvebudiriro nekupedza nhamo pasi rese mukati memakore 15 ari kutevera zvesustainable development goals, izvo zviri kutsiva zvemillennium development goals. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri pamashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheHubert Humphrey vaMaruf Mandevere vanoti havaoni zviri kukumbirwa navaMugabe pamusoro pezvirango zvichitambirwa nenyika dzakaita seAmerica. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Ndinoona sekuti America senyika yakazvimirira yega ine matanho ainoita kuti iongorore kuti kana pane zvirango zvinenge zvaiiswa panyika zvakodzera here kuti zvibviswe. Saka America senyika iri kuongorora kana pane zvirango zviripo zvayakaisa Zimbabwe, kudai chiri kuongorora kuona kuti zvirango zvayanga yakaisa zvokwanisa kubviswa here kana kuti zvisabviswa iko zvino. Kana zvavakanga vakazvisira zvichipo, hapana anokwanisa kuti vabvise, ivo voga ndivo vanokwanisa kuti vabvise zvirango izvozvo. Asi semaonero andinoita ini zvangu, zvirango zviripo zviri kunzi zvirango zvakaiswa neAmerica zvinenge zvirango zviri kuisirwa vanhu vari muZimbabwe zvichienderana nemaitiro avakanga vachiita nekodzero dzekutongwa kwevanhu. Zvichidaro ndinoona sekuti ini zvirango zvacho zviripo zvikabviswa, hapana chinokwanisa kubatsira vamugabe. Zvanoti zvirango zviripo zvikabviswa, handioni chinokwanisa kubatsira vamugabe, nokuti mazuva mashoma apera European Union yakavabvisira zvirango asi hapana chatiri kuona chiri kufamba akabvisa zvirango pavanhu vese vazhinji vezimbabwe asi hapana chatiri kuona chiri kufamba zvakare ndinoona kana Zimbabwe iri nyika sezvairiko zvino isina urongwa hwakanyatsokujeka semafambisiro aine chaiita matongerwo ayo nezvematongerwo enyika zvinonetsa kuti vanhu vade kuita business nenyika yakadaro makambani ekuamerica neekunze kwese zvavo kana achiita business nedzimwe nyika anoongorora mamirire akaita anoita nyika iyeyo zvinoenderana nezvemahuman rights vanoongorora corruption index yenyika iyeyo kuti nyika iyeyo haina corruption yakawana corruption here haina corruption here saka zvinhu izvi ndo zvinofarira kuti vamugabe vange vachinyanyisa kugadzirisa vakagadzirisa zvinhu izvozvo havambonetseki nekuchema kuti zvirango zvavandi zvirango zvibviswe zvirango zvacho vanhu vanongouya voga kuzoita mabhizinesi muzimbabwe asi ngavagadzirise zvinhu izvozvo zvakafanana nezvouori ngavagadzirise zvekodzero dzevanhu ngavaite kuti vanhu vataure zvavanoda nekumafungira avo nekuvhota pavanodira vamugabe vangodaro chete hazvinei nekuti pane zvirango zvisa kuti hapana makambani anongouya oga kuzoita basa navamugabe
vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari muno muamerica pasi pechirongwa chehubert humphrey vamarufu mandevere vari parunare muno muwashington dc nestudio 7 sangano reunited nations gore rino rakavandudza maitiro arinosiita misangano yaro kuburikidza nekuti vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira zimbabwe vapindewo mumisangano iri kuitwa parutivi pemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly. Mutori wedu Now Blessing Zulu, uyo ari kuNew York, aita rombo rakanaka rekusangana nemumwe wechidiki vari kupinda mumisangano iyi, Muzvare Beatrice Savadye, ava vanorwira kodzero dzevanhu. Muzvare Savadye ndo zvakare mukuru wesangano reReal Open Opportunities for Transformation Support, kana kuti Roots, sangano rinoshanda mukusimudzira vechidiki vari muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu naMuzvare Savadye.
Misangano yandapinda ini ndandakauya kuzotaura pamusoro pevechidiki kuti utungamiriri hwavari kuita munyika dzakasiyana-siyana mukutrayawo kubatsiridza mukuti masustainable development goals ange achishanda ende achivhwa also for vana vechidiki saka musangano uyu zvikuru zvatakakurukura pamusoro pazvo taitarisa kuti zvimwe zviri kutaurwa ndezvekuti hapana munhu ari kufanira kusiyiwa mukuti jeni yatiri kuita yemasustainable development goals b kuti hatiri kufanira kuita leave anybody behind saka nyaya huru yandanga ndichitaura pamusoro payo ndeyekuti munyika dzedu tiri kutoona kuti pane vanasikana vazhinji vari kuroodzwa 15 million vasikana pagore rega rega vari kuroodzwa saka tiri kutosiya vanhu behind already and tiri kufanira kutsvaga mastrategi ekuti tigadzirise izvozvo zvekuti pane vamwe vanhu vasiri kukwanisa kuwana maservices nekudai kushaya household poverty chaiyo inoita kuti vanhu vange vari at risk ende tinoona even nyaya dzegender equality kuti tichine zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe zvinoita kuti masustainable development goals aya achisiki ende imwe yemasustainable development goals inotaura kuti tideredze urombo yatingati poverty pachirungu saka neikonomi yedu zvayakaita zvinonetsa kuti tii tinohuderedza sei saka pari kuda mastrategies nemapolicies anoita kuti tideredze urombo ihwohwo kuti timite zvimwe zvinhu zvizhinji zvine chekuenderana nemasustainable development goals achona
muri kuona here imi vechidiki vachipiwawo mukana kuti vange vachitungamirawo paurongwa huri kurongwa nevatungamiri venyika ava kana kuti varungoti muri vatungamiri vemangwana
tinoda kupa kutenda kukuru panyaya yekugadzirwa kwemasustainable development goals aya pakaitwa widespread consultation yevechidiki through mameetings akasiyana-siyana akaitwa munyika dzakasiyana-siyana even at country level kwakaitwa maconsultations munyika dzakasiyana-siyana ende vechidiki vainge vachiparticipata
vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reReal Open Opportunities for Transformation Support kana kuti Roots Muzvare Beatrice Savadye vari parunare kuNew York muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Panguva iyo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kushora zvechingochani kumusangano weUnited Nations General Assembly mutungamiri wesangano reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls va Chesterfield Samba vakapiwa ruremekedzo rwe Celebration of Courage Award. Vasamba vakapiwa ruremekedzo urwu nesangano reInternational Gay and Lesbian Human Rights Commission. Izvi zvakaitikira muNew York pamusoro pebasa ravari kuita munyika rekurwira kodzero dzengochani. Vachitaura pamusangano weUnited Nations General Assembly, vamugabe vakati nyika dzekunze hadzifanirwe kumanikidza nyika yavo zvinhu zvisiri zvetsika dzavo zvakadai sehungochani uwo vanoshora. Vasamba vaudza Studio 7 kuti vari muNew York pari zvino uye vari kutarisirwa kuenda kuWashington DC mangwana vasati vasimuka kudzokera kuZimbabwe. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sangano reZimbabwe Exiles Forum riri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakanyorera magwaro eZimbabwe Special Permit zvisati zvawana mapemiti aya kusvika pari zvino kuti zviende kumahofisi eVisa and Permit Facilitation Center kana kuti VFS emunharaunda dzavo nechimbi chimbi. Chirongwa chemagwaro ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibvumidzwe kugara pamwe nekushanda zviri pamutemo muSouth Africa chiri kupera mangwana uye vazhinji vasati vawana mapemiti avo nevavo vakanyimwa havasi kuziva kuti remangwana ravo rakamira sei munyika iyi. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana.
Hazvina kumbonyatsomira zvakanaka izvozvo nekuti hatizivi kuti vaya vakarambwa vachinzi vanogona kuzopiwa mukana wokunoapila kuti zvichafamba sei kana vachinge vavhara mangwana. Asizve kune vamwe vari kuenda kuwachinoti mapemisi acho hasati abuda, saka hatizivi kuti kana zvazodaro zvinenge zvichizofamba sei kuti vanhu vakwanise kunge vachibetsereka.
Pamira pakadaro zvii zvamungayambire vamwe vari kutarisana nedambudziko iri?
Pane vaya vasati vaenda kunotora mapemisi ngava kutomukira mangwana vaendeko, vanoswerako vachibvunza kuti ko mapemisi edu toita sei. Kune vaya vari kuda kuapila, tiri kukombaidha database, takanga tanyorerawo Home Affairs tichivabvunza kuti appeal process yamakavimbisa inotanga rini, saka tichakuzivisai. Saka tinodayira kuti zvichaita kana zvichizenge zvangotanga zveappeal process tichange tichiyamura vanoda kuapila vakarejistwa vaya vakarambirwa kupiwa mapemisi kuti vaapile vapiwa mapemisi iwayo. Tinodayira kuti Home Affairs inoda kuti tisenzesane naye zvakanaka. Saka zvizvo zvichaita kuti kana isusu tikaendawo kwavari tinovati makambenge mati munoda kuti vanhu vaapile, tichitipaiwo mukana vachatibvumidza kuti tione mukana iwoyo.
Asi takatarisana nekuti zuva racho ratosvika uyezve mangwana, vamwe vanokwanisa here kuwana rubatsiro kubva kusangano renyu pari zvino?
Pari zvino hapasisina, nekuti isu zvatakangoita ndezvekuti pakaburitswa zuva rimuzi vanhu vanofanira kunge vatora musi wa30, takakandawo shoko iroro muvanhu tikati vanhu mhanyai munoona kuti mapemisi enge akabuda here muchiteera. Saka vazhinji vanga vachitifondera vachitumidzira maSMS nekudii nekudii vachitiudza kuti aiwa ndakaenda ndikanotora ndakaiwana iriko. Saka tirikungoti kune avo vasati vawana nevasati vaenda kungava mhanyi vanoona kuti mapemisi avo ariko here vatore.
Vanga vari muzvare Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Exiles Forum vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari kuSouth Africa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-12080 ne-15460 kHz pa-shortwave. Muchikamu chedu chatinotarisa zveupfumi, nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende chishanu chapfuura. Kuparurwa kweurongwa hwekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvingatumira sei mari kumusha cheNational Diaspora Police. Gurukota rezvemacroeconomic planning and investment promotion vaObert Mpofu vakaudza vatori venhau kuti chirongwa ichi chinotarisirwa kugadzirisa waro pamwe nezviga zvichaona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvashanda sei mukusimudzirwa kwenyika. Asi vamwe vari kunze kwenyika vanoti hurumende inofanirwa kutanga yaremekedza zvichemo zvevana vayo vari kunze zvakaita sekuwaniswa kodzero dzekuvhota musarudzo kune avo vari kunze isati yatanga kuda kudya mari dzavo. Tabata mumwe anefungwa yakadai vanowe munyori mubato reMDCT mudunhu reAmerica vaAndrew Chaponda kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Chirongwa chatangwa nebato reZANU-PF chirongwa chekuti dai nyika yedu yanga iri nyika yakasununguka zvairemekedzwa zvikuru. Asi semaonero andinoita sedzvava cheZimbabwe ende zviri munyori weMDC kuno kuAmerica, ndinoona kuti ZANU-PF iri kuda kutanga kumedza isati yatenga. Zviri kuitika apa, ZANU-PF inoziva iyo kuti pane zvinhu zvinofanira kutanga zvaitwa, zvatinoti izvo muchirungu first things first. Tichitarisa nyika yedu yeZimbabwe, inyika ine upfumi hwakawanda, inyika yekuti dai kuri kuti zvinhu zvanga zvakamira zvakanaka, mainvestors, not only maZimbabweans ari kudiaspora, asi kuti mainvestors pasi pese vangadai vachimhanya kuya kuZimbabwe. Zvine izvi, isu sevanhu veZimbabwe tinoti nyika yeZimbabwe ngaitange yaita zvinhu zvekutanga first.
Zvii zvamungati munoda kuti zvitange zvaitwa, nokuti tinoona kuti imi vekudiaspora magara muine zvinyunyuto zvakawanda.
Tichiburikidza nenyaya yediaspora voti, ndo chinhu chekutanga chatinoda kuti chiitwe muZimbabwe, kuti Zimbabwe ive nyika yekuti mapato ese zvavo ari muZimbabwe aende kumaelections under free and fair conditions. Kana paita free and fair conditions, tinoona kuti ivo not only maZimbabweans vachada kuisa mari yamuZimbabwe, asi kudzimwe nyikawo ichada kuunza mari dzemuZimbabwe. Chechipiri ndechekuti icho political environment iripo haina kunaka, haisi conducive for global investment. Chechitatu, corruption iri muZimbabwe yakanyanya zvikuru, nokuti ukatarisa kuona kuti Zim asset yavainayo wozoona kuti diaspora vakabvira kare vachiti unzai mari angagono ukaitwa chimwe chirongwa chakaita seichocho, asi zvirongwa zvese izvi zvakabudikidza nekubirwa vanhu mari yavo. Saka ichi chirongwa chataurirwa nhasi navamupofu hachina kwachinosvika, nokuti vana veZimbabwe vakaudzwa ivo nezanupf kuti garai kwamakaenda ikoko, senzai mabasa enyu amuri kuita iwayo, vazoona chinhasi kuti mari yedu isu yatiitai kune kudiaspora vaakuida. Saka tinoti bisai huori huri mugovernment, itai kuti maelections aitwe zvakanaka, itai madiaspora vote inge iripo. All these things avari kuita, mapurisa ari kuita, haana kwaanosvika kunze kweZimbabwe ichinge yava nyika yakasununguka for free and fair elections for people vari muZimbabwe nevari outside Zimbabwe.
Tinonzwawo kuti chirongwa ichochi chinenge chiri pasi pebazi ravamupofu, asi chichionekwa nehofisi yemutungamiri wenyika kana kuti president's office. Danho irori munoona rakajeka here kana kuti rakasununguka kuti munge muchipinda mariri?
Havajonga. Chose chinobatwa nehofisi yemutungamiri wenyika tinoziva kuti hatina kwachinosvika, nokuti huori huri muhofisi iyo yavamugabe iyoyi. Fish inoora kubva kumusoro ndokune huori kuhofisi yapresident Mugabe ikokoko. Saka wenda vakaisa iyi kuvillage kana vakaisa kuhofisi ipi, haina kwainosvika nokuti uori huri muhofisi huru yenyika, ofisi ya president Mugabe. Saka hakuna kunosvika chirongwa cheichi chatangwa navamupofu nhasi.
Avanga vari munyori mubato reMDCT mudunhu reAmerica vaAndrew Chaponda vari parunare kuMichigan muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheYouth Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachibvunza America kuti chii chaicho chayakatadzirwa neZimbabwe. Vanoongorora zvematongero wenyika vokurudzira kuti vaMugabe vasiyane netsika yave yekuchema nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumawirira, asi ivo vachitadza kugadzirisa zvakamboita kuti zvirango izvi zvivepo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakamirira magwaro ekushanda pamwe nekugara zviri pamutemo muSouth Africa zvobatira ura mumaoko sezvo chirongwa ichi chiri kuvharwa mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyamina Chris Gande namavelas muhlanganya uye.